Tsamba dzaparurwa nemutungamiriri wenyika idzi dziri kudaidzwa kuti mapemits dzave kuratidza kuti varimi vakagariswa patsva pasi pechirongwa cheA1 model ndivo vave varidzi vevhu zvichisiyana netsamba dzavakapiwa nanamudzviti kana kuti maoffer letters ayo anga achirambwa nevemabhanga kana varimi vachida kukwereta mari. Vachitaura pachirongwa ichi, vamugabe vayambira makurukota nemadzishe kuti vanogona kutorerwa minda iyi kana vakatadza kuishandisa. Vayambirowo veruzhinji kuti minda yavakapiwa haizi yekurojesa vachena kuti vaishandise vachibhadhara mari kuvarimi vatema vakapiwa minda nehurumende. Mumwe murimi akapiwa munda pasi pechirongwa chekugoverwa ivhu patsva vaJames Mugoni, avo vanorima vari kuzowa munharaunda yeChegutu vanoti vafara zvikuru nezvaitwa nehurumende izvi. Asi vaMugoni vanoti hurumende inofanira kuita nhaurirano nevemabhanga kuitira kuti varimi vakwanise kuwana zvikwereti kubva kumabhanga aya.
Nyaya iyi nyaya yakanaka chaizvo, asi tisingazivi isu kuti vemabhanga vachakwanisa kunge vachitambira nyaya iyi here. Ndopatine kakusagutsikana nazvo. Achikudiwa ndechekuti iwo mabhanga anga achikwanisa kuti anga achisapota varimi, asi ivo vanokwanisa kunge vachibvumirwa kuti vanyatsoona kuti mari yavo pairi kuenda murimi anokwanisa kuzobhadhara here.
Kubva pakatanga chirongwa chekugovera vanhu ivhu patsva, varimi vatsva vanga vachirambirwa nevemabhanga kutora zvikwereti, vemabhanga vachiita hazvikwanisike kuti varimi vashandise maoffer letters aya kutora zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.